yochemera mukati nerera chabaya moyo chagudukira murwendo rwayo ine norondo zvakawanda yakaviga mudundundu yozvibondereza pasi nerera chabaya moyo chagudukira murwendo rwayo ine norondo zvakawanda yakaviga mudundundu Kazoti kwazi wai, munotamba ere makadi.